Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya yavari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya, avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 8367. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro uye vanomwe vacho vari kuBulawayo, vamwe vatatu vari kumasvingo. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7894. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230. Pavanhu vari kurwara ava zana nevaviri kana kuti 102 vari muBulawayo uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare. Asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira Chitungwiza Hospital Dr. Enoch Maida.
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei, asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere cheCOVID-19. Asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atoro haya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza, achibva kune mamwe mataundi madiki, achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab, manational labs anenge ariko, ndo saka vanoita inonzi batching. Saka kana results akabuda achiradza kuti abva palebhiri muBulawayo, zvingoreva kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana, kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCOVID-19 kana kuti vanenge vashaya neCOVID-19. Zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCOVID-19 uye vakatofa nechirwere cheCOVID-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta reBrouwayo reBulawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nohuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19 vamwe vachizopedzisira vashaika nokuda kwechirwere ichochi.
Nyanzvi munyadze zveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamirioni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umbowo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge riri ramai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika bepanaure Herald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutembo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapuwawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Pana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yekuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake sabashandi vakawanda vanobhadhara mapensions akasiyana siyana including inobatwa nemtemo yeNASA saka mapensions ayanosiyana siyana asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe muchandigere pamari yababa kana kuti vava asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda hapana zvakashata asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe
pari zvino asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitivo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipuhwa mari yakawandisa zvikuru
hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka vamwe vobatwa zvisina kunaka toona vamwe vari varombo vamwe vopiwa zvakawandisisa zvinenge zvisina kunaka tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana
ko panyaya yekuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo
hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti purezidhendi ndiye anenge achidhisaidha kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere tirofunzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati 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 noti kuti purezidhendi panguva nenguva president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecide zvokuti unopiwa chii tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho
iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya
nyika yakagara isina mari zvayo asi nyaya yepension kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe unenge waibhadhara iwewe kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family zvakuita as if inyaya yekutengana kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuamerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muamerica matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndereTexas rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuamerica sezvo sarudzo dzisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda asi kuti matunhu ndiwo anovhota dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo semuenzaniso dunhu rine vanhu vakawandisa muamerica icalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo Texas ndiyo inotevera iine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38 matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita seWashington DC Alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 200 170 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukuvidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe. Asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump, vaBiden, amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party. Vamwe vakaita semuimbi Kanye West havana kukwanisa kunyoresa matunhu ose kuti vakwikwidze. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica.
Inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi vebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti mastates kuda kufanana nemaprovince ikwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika.
Munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere?
Vaiti ivo mamwe mastates akaita sana California anenge ane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska. Saka izvi zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo. Zvinorevo izvo kuti mastates anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pamaelections kudarikidzira mastates anobva vanhu vazhinji.
Izvi zvinorevei? Zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu kava vari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo.
Ndinonzwisisa kuti izvi zviri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo. Ndinovimba kuti izvi zvakajeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remutemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere. Asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipanga mazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCOVID-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey, vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece. Dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey. Mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa pfuti yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Sekukuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nehurukuro yatakaita namuzvare Tafadzwa Matinenga, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, tichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri. Ngatinzwei maondero amuzvare Matinenga.
se-immigrant inogara muno muAmerica ndi aku mapolices amuruda kuonawo mutungamiri achabudirira ake achiimplement.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kuno kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyondibata-bata inyaya yeimmigration, magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. Process iyoyo yekuti tiwane mapepa ine mama steps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Saka ini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti looking at minimum wage uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta. Saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yako uchizvipa chikafu. Nemari iyoyo ka $7 you can't do anything. Even nasi mukadzi ukazvara ukanzi wakuda maternity leave, we all know it is only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa, otherwise haupiwe mari. Saka you leaving yourself even in a worse situation yekuti even the bond between you nemwana wako. And when you look at Canada, makanisa akaita sana na Canada, I think they have about 6 or a year of maternity leave, which is the right. Yekuti unokwanisa kuzodzokera kubasa uchibhadharwa futi uchipuwa mari yekuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako. Neyai healthcare, I think healthcare is very important kwandiri nini nepamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica it's so expensive.
Tochibata kanyaya yerepresentation, gore rino tiri kuona munhu wekadzi wechitema naiwo ari immigrant ari kukwikwidza. Munozvionawo sei izvi?
Aiwa, ndinofarwa chaizvo nokuti vanondifungisa the reason why ndakauya kuno kuAmerica. And ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoko is my immigrants, the issue yekumabasa. How do you get into certain positions? Wakutona kuti yes, it's possible. Senge nindri mkazi, nakona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position. I can actually get to that set level. Yekucho utundunono shiko upachipati nambu. Yepapo chokita, maybe if I spam. Mwano wangu chayechai, acha jarwa. Inini pa mwa, I might not because I now jarwa muno. But mwano wangu inini, acha kwanza kushiko upachijimbe chocho. Which is what we want for to build for our generation. Which is the reason why we come here and stay here. You want a community, you know, represent well enough, and I mean enough representation of black people.
TG Peter Urukuredu, ngatitarisei mabatiro atinoita sarudzo kuZimbabwe uyezve nyaya dzezvematongero enyika. Tichitarisa zvekare mabatiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya dzezvematongero enyika. Mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe?
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe. And I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwengwa vanenge vakataura kuti my by-elections here.
Ongo by-elections.
Asai. Because to munguwa ye COVID. Pasres tine COVID. But COVID is kureva kuti my fundamental rights and my constitutional rights like the right to vote has to be undermined. It's important kuti ti protect my rights iwayo. There is no reason why we have to not protect our constitution. If it's a matter of kuti zek, if unge kuti okay, tosh, famsa say, it can learn. Other countries are having elections in the midst of the pandemic. Kuno ku America tataro teta kuvota, ku Malawi waka vota, nemamwe other African countries wesa waka vota. We can learn and say kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic as much of vota. I think it's a matter of balancing. Then muchita ma policies kuno ku we have early voting. We still have the mandatory requirements to kena no vote. Unoenda kapfeka mask yako, muri 6 meters apart, atisi kuungana. The same way can be taken.
I want to note ndam zvari matinenga nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nemusechipiri apo tichange tichikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica. 8-9 PM mure Zimbabwe pano panevhenyuro yeStudio 7 anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Maikove. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadi niko vatereri ndini tanono kawande nasi tina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese vestudio 7. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo. Pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, chisingagumi chete ndimwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwomunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mviro-mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndo patinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisika ndisendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCovid-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhomeni sikankosikazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulonyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
UBulawayo usukumile ngobuningi bakhe, nami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCovid-19 labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili lamathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibhitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili lamakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhomeni sikankosazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 US dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport ubotshwa unkosazana Ruswaya ukuthi igolide elatholakala lifihlwe esikhwameni sikaRuswaya lalingelikankosikazi Mnangagwa. UKaranda wetheswa icala lokuzama ukuvimba amapholisa ukuba abophe uRuswaya ukuba negolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli, ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni khukhwini wakhe. URuswaya ubothwe lamapholisa ambalwa akuqela awensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakoBulawayo uthi bekunabantu abaningi abavalelise uCalvin owabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. uMike Hobe uzasethulela okunengi ngodaba lolu uhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesawethu sesawavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala. Sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusaviselwa iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona. Ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphosisa amaphepha. Njoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama uncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa unkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho nibe kungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabe kuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyathatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvoteke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elireader elile scanner esireader i-barcode ukuthi register ivote yakho. And usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lweMelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le-election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama crowds since i-COVID isibona ihlasele la. So abantu ba-interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya. Bangazihluphi kakhulu nge-Tuesday uyalinda emalayinini beze-exposa. So into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela i-Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela ukumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe elinamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle nxa ungelabudlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe kodwa ke nxa singadlulisela kubo abasemelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi
umnumzana mbuso ofuzwayo oyenhlanganiso yeibhechu likazulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo
sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya kubana abaphikisayo bavalela imhlangano kuyatshaywa kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela emelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo
umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump
wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki kuncedisile ukuthi indeni yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili
umnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika
hayi ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahamisa njani ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni kungabi lebandlululo abantu bakhetha abakufunayo
bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo
nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi ngibona ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe ezaziyo ikhwezela injongo ye-America ihlala ivele ifana akula ukuthi ungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu ngoba imithetho ye-America ayintshintshi ayiguquki ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha
umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu Mele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amathumi ayisitshiyangalombili ekhulwini. 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje.
Lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Line uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube siyakwamukela kuhlelo.
I'm going to go to the hospital.
So, I'm going to go to the hospital.
kulezinso.
Kulezinso la manto mbazana. Sebeqisisa ngomama babo. Sekulele yandlela ukuthi umama sekwansi ukuthi i-relationship yakhe lomntwana enkazana. Amsondeze eduze, amelile. Amtshele ukuthi noma nxa ulohluphi yakuyenzeli. But kuko abanye ubabazala ubabakazi basasekhona. Lokhu besalandile amasiko besiyatshela ukuthi bawazi mina nge-one, two, three.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama.
Yebo, abanye bezisuku, abanye bababuza kubangani, abanye bezama ukuthi badilisise bezenzele bodwa. But omama athesi umama nogogo yibo abantu esebedlala imindima ukuthi nxa ukuthi obabakazi bakho bebeka bengasekaphi namfuna elitheni yokumama umama kugcini umama wakho soza kulahlekile njalo asoza I don't know.
Sikhathi vele kumele becithisweni.
Abantwana abangamankazana izinto ezibazithethisayo yizinto eziningi ezithathenini. Okokuqala, umntwana oyinkazana uma eseqalisa ukuthomba, kumele umfundise, umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi usindleni lezinto ezokuthi sithomba. Mntanami, abantu abangobaba akufanelanga undlalele eduze kwabo. Lapha umuntu ongaba maye sithi kumele ungenze so, umuntu ongaba maye kubamba lapha kumele ungavumi. Njalo kumele ukuthi nxa umntwana oyinkazana eziphathe ngendleleni ikokokakesesenza ukuthi umntwana vele kumele umfundisengokuthi naye khula azekwazi ukuthi lokhu kokuthiwa kwenziwa umntwana oyinkazana lokhu kwenziwa umntwana oyinkazana nxa lokhu ngikwenza kumele angikhabangeni ukuthi ngiyinto enzima. So umntwana oyinkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani. Kuya ngokuthi sigogo sigoqile yini simanga sagoqele. Ngathi sesiwomile kumisho sithi siyasigoqa sigoqele. Hhayi asigoqele. But ngavele kwazi sisigoqa sisemanga siyagoqeka nje sigoqele kuhle. Ayi ngumntwana olalimayo, ayi ngumntwana ohloniphayo, ayi ngumntwana ozaziyo, ayi ngumntwana oyazi imvelaphi yakhe, ayi ngumntwana onesiko elihle. Unesasenzi inomntana olandela uthixo wabazali ekhaya.
Phosele ukugcina Madube.
Hayi, siyabonga kakhulu but siyasifisa ababakazi nxa besasekhona abangabi lowo mkhwawu kungena nokungabi nomusa ebantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya babize ababakazi babathengise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise lokhu ngokubi lokhu ngokuhle kusiba kuhle kusanjani.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhile Lilene Madube. Le yincwadi kwezamasiko esintu. Madube, sibongile, ungadinwa lakusasa mama.
Babethethela amadlo begcina amasiko wena owakusenziwe mandlo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Bazalwana abathandekayo, siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseRoma njengokuloba kwaPawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa. Baba seRoma 8 verse 35 sisiya ku 37 ufundeka kanje. Ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Verse 36. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Verse 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi leli uPawuli walibhalela baseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo. Ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo. UPawuli wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakhathisi siyahlupheka. Singazake size sikuqede okusihluphayo. Sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPawuli uthi kambe sibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala ke azikhulumi ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kweleli elakithi indlala idlala ngabantu. Kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla, ikakhulu abahlala ezabelweni, ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka. Sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele, sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo laba uPawuli uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitshwe laba abahambaze ngokuthanda, ngitshwe laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPawuli njalo uthi ingozi noma inkemba na? Ingozi ziningi, kutsho ukuthi langesikhathi sikaPawuli kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle zona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asomkhokheli esihlala laye, asobhishopu wethu, asomphathi ntambo, sengitshe labo omongameli. Kayisibo abasithandayo, uwasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisizeke, asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe, lanxa zingena ezinkingeni uhlalela kusukela manje zube naphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo, ungadinwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosi Nyathi ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo wehip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanyamazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Nyathi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani?
Abantu bambekile umfowabo uCalvin ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha atleast umuntu wakithi la ubekiwe bamhloniphile. Nxa ngithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi phose lokhu labantu abangu-500 amphitheatre inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona, abengatsha zikahulumende labo bekhona, osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaCalvin bebebuthene kube umcimbi sibili omuhle abantu bakhuluma kusenhliziyweni nasemoyeni yabo. Ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana ne-contribution ekaCalvin nxa sesikhangela iindaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu kwandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzelela ukuthi umajayivani uLove More laye wathiya ezenculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like my jiver,
do me like my jiver,
wanna chase me up the city with they.
Lami kungithintile umoya ukuthi uCalvin maningi amashuwo zakhe ayawasungula eyedwa. Lapho okwakungabi labantu abayangaphi, kwakungongabantu azana nje abangayindawo, abantu abalutshwane. But abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi umuntu wasekelwa kangaka, aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi. Kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wako lawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokho engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edluleyo yukuthi ama-artist akobulawayo alapho ukuthi abambane. Selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo, ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo nemiphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo, sibhoda ngamalokishi, izimoto beziziningi, abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bechaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi, abanye basupporta ngama-graphics. Lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngakho. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengezithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukuye kusiya phambili.
Hayi, siyabonga mnumzana Nyathi ngamazwi akho.
Hayi, siyabonga mntase.
Owamajinyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ehlungu ngoba yebhukile.
Kulemuli yeZimbabwe ngithi ilanga leso silahlekelwe liqhawe langempela. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sengitshaya phansi izulukandaba olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe, thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wothi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungiphule inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, when I'm in a clash, I know good. Goodbye,
goodbye,
bye. Goodbye, oh, when I'm in a clash, I know good. The day been till the good years, the day been till the good years. I'm feeling a tough, I couldn't help it, but couldn't wait to hold you in my arms. Bigger good name before go kid. Bigger good name before go bonus. If we're not still clearly past the open, I couldn't wait to look into your eyes. Oh, I'm hiding your color, no one you double get it. If you see what's wrong, no one you forget it. Oh, when darling, gotta say good day. Why are you touching so galant? Oh, I'm hiding your color, no one you double get it. If you see what's wrong, no one you forget it. Oh, when darling, gotta say good day. Why are you touching so galant? Oh, but you're not my one. Ungephule inhliziyo ngokushiya ngingedwa lala kahle ke sithando sami ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye
goodbye
goodbye.
ngisho no good. Goodbye.
Goodbye.
Bye. Goodbye. Owenza ngimene xesha noku.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakugqiba ukuhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngikeeps doing city asihlangane nekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.